Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Chivabvu 2022 makatevera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varairidzi. Sangano remisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira kuti hurumende ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varairidzi kuti paitwe hurukuro pamusoro pezvinonetsa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Joe, vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro varasikirwa nenguva yekudzidza yakawandisa zvichikonzerwa nekusawirirana nevarairidzi kwehurumende uye nedenda reCOVID-19. Dr. Joe vati ibasa rehurumende kuona kuti zvikoro zvinofamba zvakanaka uye kuti vadzidzisi nevadzidzi vanokwanisa kuita zvavanotarisirwa kuita pasina zvipinga mupini.
Chokutanga ndechokuti budget reprimary and secondary education rinofanira kuti rivandudze. Tikatarisa maagreements omuAfrica vana Dhaka agreement anotaura kuti chikamu chinopiwa Ministry of Primary and Secondary Education chinofanira kunge chakapfuura zvikamu makumi mairi. Katinoti iyo 20% of the total budget. Saka budget redu ratinaro ishomani riri pa 12%, zvinozopa kuti risakwanisa kunge richibhadhara mari dzakawanda kuvarairidzi. Saka chechipiri ndechokuti kuti zvinhu zvinake muzvikoro, varairidzi vanofanira kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati asvika, maridzo dzaita US$540. Tikatarisa pa 18,000 inoreva kuti mari yava pa US$60. Saka kudonha kwemari kubva pa US$540 kusvika pa US$60 zvinorevawo kuti varairidzi havasina chouviri, mwoyo yavo yakatumba, chitadza kutumirawo vana vavo kuzvikoro.
Ko mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira kubhadharira vana vevarairidzi mari yedzidzo yakamira papi sezvo temu yepiri yatotanga?
Hurumende yanga yati ichakwanisa kunge ichibatsira vana vomurairidzi vatatu ichipa 20,000 pamwana oga oga, asi chibvumirano ichi chakaitwa kotoro rakapfuura nanhasi hachisati chaimplementwa. Zvinoreva kuti hurumende yava nechikwereti kuvarairidzi chinosvika icho pa 40,000 pamwana umwe chete. Saka kana hurumende yanga ichidawo kuti zvirerukire varairidzi avo vanoda basa asi vasina mari yokuti vaende kumabasa, vaifanira kunge vakapawo varairidzi mari idzi dzema 40,000 per child pavana vatatu kuti vabhadhare varerutsirewo nekubhadhara mafees avo kuti vazonodzidzisa vana vavamwe mwoyo yavo yakachena nokuti vanenge vachidzidzisa nevana vavo.
Dr. Joe, kusawirirana uku kwava nenguva refu kuripo, chii chinotadzisa kusanzwanana pakati penyu nehurumende?
Tinodiwa idialogue. Pane kumbunyikidzana kungoti chikoro ngachivhurwe, kana chikatadza kuvhura tichadhila navarairidzi vasiri patient, zvazviri nani kuti paite musangano mukuru kana kuti wedialogue kutaurirana, nokuti zvinhu zvese zvakaoma zvinopera nekutaurirana. Asi tiri kuona kuti hurumende haidi zvokutaurirana, inoda zvazano ndoga atinoziva kuti zano ndoga unosiya jira pamasese saka tanga tifana kunge paita dialogue na teacher unions toonesana kuti zvakanaka ndezvipi zvatingakwanisa kuti tibatsire varairidzi vadzokerewo kuzvikoro kana dialogue zvekare kuti hurumende chii chaingaitawo kumhuri dzisinawo mari dziri kutambura nekuti tinoona kuti tichaita mahydropout rate vana ivava vasingakwanisi kuzoramba vachienda kuchikoro vanozotinetsa mune ramangwana nokuti chikurukuru kuinvesta in quality public education kuona kuti mwana wese wechidiki anoenda kuchikoro nokuti investment vana vadiki ndiyo best asset inomanejwa nenyika saka nyika inofanira kuti ione kuti ramangwana revana vadiki rakanaka nokuti ndo vatungamirira vamangwana asi tinongoona chete kuti hurumende haidi zvenhaurirano inoda zvinonzi pachirungu command and control tactics pushing zvavanoda chete down the throats of varairidzi saka zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi uno varairidzi havana mari dzokuti vaende vamwe vana vechikorowo havana mari including vana vavarairidzi dzokuti vabhadhare maschool fees
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende richiti haienderani nekuita basa vakasununguka kwevatori venhau mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti kunyange hazvo pane zvimwe zvinobata vatori venhau zvakaitwa nehurumende zvinofadza misa Zimbabwe Sangano ravo rinotya kuti mitemo inodiwa nehurumende yakaita se-Cyber and Data Protection Act inopa vasori simba rokupindira mubasa revatori venhau. Vamoyo vanoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuti vatori venhau vanyatsogadzikana mukuita basa ravo. Nemusi wemuvhuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza Press Freedom Day hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka.
Totarisawo zvakare Cyber and Data Protection Act inova iyo inounza zvikurusa vasori vanobva ku nevanenge vari muuniform kana kuti vatinotiwo vemilitary intelligence vachipiwa masimba ekuongorora kufambiswa kwemashoko zvoenderana nedingindira redu rekuti kusukuongororwa kwemashoko nekusorwa kwawo ngakuve kuri pamutemo saka izvozvo usingavhuni kodzero dzevatape nawo dzavanopiwa mubumbiro tichibva ipapo tochitarisawo zvakare kuti hurumende iri mubishi mukugadzira urongwa hwekuvheneka Broadcasting Services Act Amendment Bill ratinoziva isu kuti zvimwe zvatinonyunyuta nazvo yange iri nyaya yekuti vaisabvumidza kutepfenyura kwemacommunity radio station achitsigirwa nemadonations kana kuti rusingabvumidzi zvakare kuti vekunze vaise mari inosvika zvikamu zviviri muzana vaisiti kana wasvika pazvikamu zviviri muzana zvakwana zvinova zvinoratidza kuti hurumende yange isiri kuda kuti pauye vatepfenyuri vatsva pamusoro pazvo
vamoyo pane zvakanaka zvinooneka here zvakaitwa nehurumende munharaunda yezvekutapwa kwenhau
tinoda kuti ticherechedzewo kuti paitwa minhano dzakati dzakarerekera nekuvhura masaisai mukarangarira hurumende yakapa maresinesi anosvika gumi nemana 14 kumacommunity radio stations ikapa zvakare 6 kumaprivate players kuterevision kunyange zvaizvozvo pane kunyunyuta kuti kuterevision kwakapiwa vanhu vane maonero mamwe vanotsigira mafungiro mamwe evakagara kana kuti vakabata zvinova zvinokokera kutonga kwemwaka watiri tapedza kudaro tochida zvakare kuti tirambe tichikumikidza kuti nguva yatopinda ndeyesarudzo. Mwaka watiri uyu wakatikoshera kuti tiyeuchidze vematokero ezvenyika, mapurisa, mauto, kuti majournalists ngaasavhiringidzwe kana achiita basa ravo. Zvakadaro kana bachinge pakushandiswa unye hwepamadandemutande, ngazviitwe pamusoro pemutemo. Mutemo uchinge uchipa vemataredzi mhosva kodzero yekuti vaongorore kuti zvinobvumirwa here zvavari kuita kana kuti kwete. Saka isu semisa Zimbabwe tinotaura tichiti mukufamba kwataita paitika zvinooneka zvinobatika, kasiri zvakare zviri kukukudzwa nezviri kuitwa kubvisa zvinobatika izvi, zvikurusa pakuunza zvemutemo zvitsva zvinovhiringidza kufamba kwakanaka kwangaitwa pakubvisa aipa, uyezve pakuongorora Broadcasting Services Amendment Act, uyezve zvakare negwara rekuda kuchiuya neco-regulation kuti vanotapa nhau vanogadziriswa sei nhunha dzavo, zvichibva pakuti isu sevatape nhau hatidi kuti hurumende irambe ichingoti ndiyo inotiudza zvokuita, kasi kuti isu tine basa rekuti tinge tichikwanisa kugadzira zviga zvatinoona zvinokodzera kuti zvinge zvichishandiswa ichinziwo pachirumbi co-regulation.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti bato ravo richaita musangano waro mukuru weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya wachikumi. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti musangano uyu uchapindwa neumiriri webato unodarika zviuru zvina unobva kumatunhu ose, uye ndipo pachasarudzwa utungamiri hwepamusoro hwebato. Vamonzora vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pamusangano weExtraordinary Congress muna zvita 2020 vachikunda muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube kuti tinzwe zvichinji pamusoro pemusangano wavo uyu.
Hongu, gadziriro dziripo dzekuti tiite Ordinary Congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita Ordinary Congress sebato muna 2019 after takaita Ordinary Congress ya 2014, but takazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu yeconstitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashayika hamugoni kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozoshedzera ordinary congress. Saka after vamonzora vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanisi kuita zvese Ordinary Congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadifeya Ordinary Congress, but munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita budget redu takatarisira kumberi mberi ikoko, pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita Ordinary Congress iyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weOrdinary Congress?
Ordinary Congress iyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze, uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 econgress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Ordinary Congress muchaziva kuti Congress inounza vanhu vese from maward chairpersons to maexecutives emumadistricts to maprovinces. Saka kunoitwa macommissions ezvitu zvakawanda wanda zvinobatan kuunganidza mapolicies eparty vanhu vanotarisira iwo vanhu ivavo ndo vanoudza bato kuti vanhu pasuku vakagara sei ndo vanoita inform the party kumacommissions kuti kana iri policy yeeducation kana iri policy yehealth kana iri policy yetransport kana iri policy yesecurity yenyika kana iri policy yedemocracy in the country tinofanira kuzvifambisa sei saka vanhu vese ivavo varorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma party kuti ndo zvatinofanira kuita vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi revanhu zveelection zvinozoitwawo kuti party inge ichiita renew mandate yeleadership munorangarira kuti tinenge tichienda musarudzo dzeya2023 saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu
zvigaro zvipi zvinotariswa kunge zvichizokwikwidzwa ikoku musangano wekongresu
zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident ucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebyelection vazotipfurikidzei mbichana asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya2014 kuti ndeyo api mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe neapi mamwe akanzi abviswe mubato neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achiipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president saka kuchatariswa maconstitutional amendments akaiswa muna 2014 ofinalizwa necongress iyoyo oadopta ndiwo achazoguida kuti mapositions acho chaiwo chaiwo ese achapinda neapi asi nekuti basa iroro rinenge risati raitwa tinoenda neconstitution ya2014
avo vange vari mutauriri wemdct unotungamirirwa navadouglas monzora vari parunare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission iri kumanikidza vakuru vezvikoro kuti vatore mavhidhiyo evarayiridzi vanouya kubasa muNewsday makare gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC neAfrican Union pamusoro pemashoko ekuti America iri kuvaka muzinda wemauto ayo muZambia. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko washamarari westudio 7 ndinewo chikumbiro changu chekuti hakuna here dzimwe means sekuti tingafuta hedu tiri kuno kusouth africa ine zvangu ndiri kusouth africa zvirevo ti handikwanise kuenda kuzimbabwe asi nyaya yekuti zimbabwe ndinoiziva wase pakamborowa wanhu makore apfuura na 2008 hachizve 2008 ndakabva ndasviba mwoyo kuchivaka ungati munyika medu here munorowa vanhu kudai saka dai vava ine dzimwe minzi dzokuti tivhote even online tiri kwatiri kunoku tichivhotera mutungamiriri watinoda kuti tiendere mberi neupenyu because zvichokwadika tikadzokera kuzimbabwe ka vachitoziva kuti mabva kunze imimi ndimuri uya kuzovhotera opposition party ndezvechokwadi tichovhotera chamisa hatiri kutombodzokera kumashure because taneta we are tired takabirwa kakawanda nenyaya yezanupf asi this time ngatitrai by all means kuti dai takwanisa kuti dai wativhotesa online because ndokuzva futi izvo wakutotanga kutorowa vanhu vemdc vanhu vezanupf mayouth ezanupf since we Zimbabwe, why not teach you to get a Zimbabwe? Do we know that you could see if home is best? We love our home, but I could get it.
Ewo magadi yenu, magadi, magadi yenu, pa radio station hapa mafare. Ingetwa o tanyo nyamatika ando gara wakuchurungu, rugara wakuchurungu. Tunukumbira o kuti wanu warufa amba wajitoresa o ma pethi setifige etene zutupa o basuiko o kukuta rechurungu. Uye zwe tinokumbira kana o bato resisi vambo swika o kuchurungu, vambo unao zwe kuchurungu, ndatenda.
Magadi iko pa studio 7 akuno kusinofara muri kutaura na B Banks bachikore kwa bangira ndirimo no South Africa Rustenburg ndichido kutaura nenyaya kuti munoona hurumende yatinayo ka chinondorwadza ini meno vangu ndechekuti panguva yemubatanidzwa hurumende yemubatanidzwa payakapinda takadya uchine mukaka zvokutiwo tambozwawo mwachikara kuti takatengawo bhusiti kazeka zveshuwa asi pari zvine zvino nenyaya yekuti takamboraidzwa uchika tikautorerwa akomana zanupiefu ngaimbomira kudaro nawo vanhu vacho vezanupiefu havazvioniwo here kuti aiwa basa racho varitadza panguva zvine zvokumanikidza itai zvandinoda inini musaita zvamunoda tikada zvoda munhu wani here tiri vanhu vazhinji tofanira kuita zvatinoda inini hangu Zimbabwe kwayakatarisa ka tinongoti ngaapinda ari mukoma
ini ndiripa kuda kutaura kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika izvo dai zvauya muzimbabwe zvonyoresa kuvhota then izvozviya kuzovhota muna 2023 next year ndo solution beds kwete zvekuti diaspora vhota kuti ngaitiwe muno muzimbabwe negavhenmendi iripo handione zvichibudirira ngavakwire bhazi kana vanokwanisawo kuflya voflya nemandege oya vonyoresa kuvhota vodzokera ndo solution chete ingaite kuti ZANUPF ibude pachigaro nekuti takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kusouth takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kubotswana nyekuti zvizvakaoma zvizvakaoma kwachapinzwa nani musingai kuzonyoresa kuvhota uyai muvhote nowando hwenyu ndo hunoita makabatsira nesi tiri muno muzimbabwe ndo zvinobva zvaita kuti mukomana apinde ende anopinda manye makangotaura chete muri ikoko miro zvizvakaoma zvakaoma hazvinoomera furi nokuti achaita kuti mukomana apinde ndehapana imi musingai kuzovhota uyai munyorese kuvhota dheri nesi kuti tiri muno muzimbabwe mavhotsi edu neenyu akasangana kana ZANUPF kadzinobira aimbobira pakadaro ndokuti mukomana apinde 2020
mamukasei mose vashamara ari pastudio 7 mamukasei mashoko ari kutaurwa namugwada aya ndeekutogwara chaicho mugwadi ngaarege kuti vanhu havasi kupondiwa achiona vanhu vachiurawa zane agara achiuraya vanhu kubva nguva yamugabe asi topaunorwa umo munhu anofunga akaita sana mugwadi bhozi ivo vari kuguta ndosaka vachitaura mashoko ekuti kuti hakuna vanhu vari kuurawa vetiri kusi tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro kwakaitika kuratidzira mune mamwe maguta eAmerica mushure kwekubudiswa zvisiri pamutemo kwegwaro rinoratidza pamire majaji edare guru reAmerica kana kuti Supreme Court pamusoro penyaya yemutemo unozivikanwa nezita rokuti Roe vs. Wade. Mutemo uyu wakadzikwa muna 1973 uye unopa vanhukadzi mvumo yokusarudza kubvisa nhumbu kana vachida. Gwaro rakabudiswa iri rinoratidza kuti majaji mazhinji ari kuda kuti mutemo uyu ubviswe izvo zvisingadiwi nehurumende yava Joe Biden. Tabata nyanzvi munyaya dzezvemutemo vari gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze pamusoro pemutemo uyu.
Uyu mutemo uyu ndikati ikesi yakaitwa muna kuma 1973 yaitaura pamusoro peabortion yatingati kubvisa nhumbu. Mutemo uyu waitaura kuti umwe nomumwe muno muAmerica ane right, yatingati federal right yokuita abortion. Saka uyu mutemo uyu ndikati ndo mamira wakaita since 1973.
Kana mutemo uyu ukabviswa chii chinoitika vamasiya?
So uyu mutemo uyu wanga usivi usina kunyorwa pasi kumutemo wakaitwa nematare yatingati Supreme Court muna 1973. Saka kuma semagweta tinoti yanga iri judicial made law. So apa zvatikuona ndezvekuti pane ma states akaenda ku Supreme Court achitaura kuti uyu mutemo house rights and unokanganisa mafambiro ezvinhu mu states pakuti unobvisa masimba kuma states ekuita mutemo wavanoda. Saka uyu mutemo wakabviswa zvinenge zvakureva kuti nyaya yeabortion inenge isiri protected by federal law, but ma states amwe nemamwe anenge akukwanisa kuita mutemo yavo yokuona kuti vanobvumira here abortion mustate mavo kana kuti kwete.
Vanhu muAmerica vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Vakawanda vari kupokana nekuda kubvisa mutemo uyu nekuti mutemo unoda kuenda uchinovhiringidza yatingati mapersonal rights kana kuti right yemunhu yekubvisawo yatingati nhumbu kana kuita abortion. But vamwe vanotaura kuti aiwa uyu mutemo uyu mutemo wanga wagara usimo muconstitution yeAmerica. Saka kubvisa kwayo hakungave kune chinhu chinonyanya kukachamadza strike sezvo uri mutemo wakaiswa nematare yavaongororawo zvaiitika panguva yacho.
Vanotsigira mutemo uyu vanopa zvikonzero zvei?
Vanotsigira mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvokuti iyo abortion pachayo haizi morally correct. Vamwe vanotaura kuti uyu mutemo waabortion waumo muconstitution yeAmerica, mutemo wakaitwa neconstitutional court muna 1973. Vamwezve vanotaura kuti mutemo uyu waRoe versus Wade waibvisa masimba kuma states ekunyatsokuongorora vachitarisawo zviri kuitika muma states mavo kuona kuti iyo nyaya yeabortion ingave nyaya inogadzirika sei.
Ko ivo vanhu jekerere vasingadi mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvei?
Vanhu jekerere vari kutaurawo kuti iyi nyaya yekupfosekedza vanhu kuti vasaitawo abortion inyaya isina kumira zvakanaka pakuti inenge yakuinfringe into marights emunhu ekuongororawo kuti anoda here kuchengeta nhumbu kana kuti kwete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviya dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.